dambudziko riripo nderekuti rinombomhanyiswa manyiswa. Rubva raita kuti vari mumasangano akazvimirira oga neavo vatinoshanda tichibatsira tese tinge taakunguva yatingati kana barara mhanya nekuti tesikachazivi kuti chii chaitika mberi. Rinongosenzeswa apo neapo kuti ringe richigara richityidzira vemasangano akazvimirira ega. Zvinova zvinoita kuti mashandiro acho abva anetsa. Katinoziva isusu kuti vamunangagwa vakataurwa navo nevanyarikani vanosanganisira vamwe vari mumasangano eUnited Nations nevamwe vakataura navo vakavataurira kuti bhiri iri harina kunakira nyika.
Vemasangano akazvimirira ava vanozokwanisa here kuramba vachishanda muZimbabwe?
Dambudziko guru riripo vazininga nderekuti pane chimwe chikamu chiri mubhiri iroro chinotaura icho kuti masangano akazvimirira ega amunoziva inimi mamwe anga achigona kunge achinzi anorarama nenhau yekuti anongori nebumbiro remutemo. Vamwe vanoziva mitemo vanobva vati University Set Law kuti musangano unzi private voluntary organization zvakakunda ngomakurira nekuti zvinogozha.
Ipo panhoroondo yekuti rakatanga kufambirwa makore akatoti kuti kumashure uku zvinofamba sei pamutemo?
Vazininga, nyaya huru iripo panapa inhau yekuti kazhinji kazhinji mabhiri emhando yakadai oyai hazvifanike zvichiitika kuti rikange richinzi paramendi yanga iriko toti 9th parliament ikange ichinzi yakamira kushanda. Dzimwe dzenguva zvazvinoreva ndezvekuti mabhiri akaita seiyayaya anenge achinziwo haana kunge apasiswa nepo, anenge araswa nekuti paramendi iyoyo neyatingati administration yaishandidzana nayo kana zvive zvakuita sekuti fana kuti zvinzi tangidzwei zvakare. Saka zvinotokatyamadzwa kukatyamadza nekuti magwaro akabuda akaburiswa neparamendi anoratidza kuti bhiri iri rinofanira kunge ramirira kuti richingotobuda raamutemo.